Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gunyana 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Application iri kutaurisa kuti stature instrument iyi yaitwa nemupurisa. Mupurisa haana simbaba rekuti angaite stature instrument. So zvinhu zvaiitwa nevanhu vasina hanya.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu opikisa mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare.
Hongu iri pamutemo ya mutemo wacho unonzi Public Order and Security Act kana kuti POSA.
Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vanoti mutemo uyu hauna kuipa. Vanhu vakasungwa mukuratidzira kwesvondo rapera vomiswa pamberi pematare muHarare nekuvulawayo, vamwe vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vamwe vachinyimwa.
Nago gambo ndinako kwazvo chauya muZimbabwe, chauya vakomana kusikufa ndekupi akabvira kare. Ndinako gambo kacho handingonyarara, munoziziya kuti handinyarari. Chauya varume, chauya vakomana.
Nhasi tine hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Women Rights nemamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu vabatana mukupikisa kudarira pamusoro mutemo wakadzikwa nemapurisa neZuro wekudzivisa vanhu kuratidzira pakati peguta reHarare. NeZuro, mapurisa akaisa mutemo unoshanda kwechinguva chishoma unonzi Prohibition Order wekurambidza kuratidzira muguta kwemavhiki maviri. Kurambidzwa kwekuratidzira kwakatorwa mubepa rehurumende kana kuti Government Gazette nemusi wechina kuburikidza neStatutory Instrument 101 Section A iyo yakatorwa nechimbi chimbi. Kuratidzira muguta kuri kurambidzwa kubva musi wa 2 gunyana kusvika musi wa 16 gunyana pasi pemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Mapurisa anotiwo ambomisa kwemwedzi mitatu kutakurwa kwezvinhu zvavanofunga kuti zvingangoshandiswa mumhirizhonga. Asi gweta vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vari kupikisa mutemo uyu kumatare.
Application iri kutaura kuti kodzero dzevanhu dzinosanganisira kodzero iri muSection 59 yeConstitution inotaura kuti munhu ane kodzero yekudemonstrata nekupa petition. Kodzero inotaura kuti vanhu vane freedom of association ne freedom of movement. Kodzero inotaura kuti vanhu vane kodzero dzokuita nyaya dzepolitics dziri muSection 67.2 dzatorwa nekamutemo kakapaswa nemupurisa uyu. Application iri kutaurisa kuti statutory instrument iyi yaitwa nemupurisa. Mupurisa haana simbaba rekuti angaite statutory instrument. So zvinhu zvaiitwa nevanhu vasina hanya, zvisina musoro. So ndo application yatiri kufaira.
Kana muchiti yanga isingafaniri kuitwa nemapurisa, ndiani aifanira kuita?
Pamutemo wedu weconstitution, parliament ndo yega inotonga mutemo, ndo inogadzira mutemo anonzi pachirungu maacts of parliament. But parliament, constitution inozotaura kuti muna section 134 kuti parliament inogona kupa mumwe munhu kuti apase mutemo. Mutemo iwoyoyo usingapaswe neparliament unopaswa nemunhu abvumirwa neparliament anonzi maregulations kana kuti subordinate legislation. Ndoaya anonzi mastatutory instrument amunoona amunonzwa kuti minister apasa statutory instrument 64 minister of trade, yekuti zvinhu zvekusouth africa tiri kuzviona muno maregulations. Zvino mupublic order security act hamuna simba rakapiwa kana iye minister chaiye rekuti aite maregulations. Simba riripo badzi simba rekuti the regulating authority can issue a notice mugazette yekuti ndabana, but kwete statutory instrument. Once wangoita statutory instrument waakuzviti iwe unotonga, wakapiwa simba neparliament redelegated legislation hauna. Saka tisatamboenda kure, chinhu chakatofa nekuti vachigadzira zvemutemo izvinenge zvinovanetsa. It's ultra virus. Section 134 yebumbiro remutemo wedu idzva reconstitution yeZimbabwe.
Gweta vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein, avo vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nemapurisa.
Hongu iri pamutemo, mutemo wacho unonzi Public Order and Security Act, kana kuti posa. Musection inonzi Section 27, Regulating Authority ine masimba yekutaura kuti mademonstrations afanirwe kuitwa panzvimbo inenge yataurwa munotice imomo.
Ko vamwe vari kutika uku kutora simba redare reparamende rinofanira kugadzira mitemo iyi?
Kwete, dare reparamende mutemo iyi yakanyora mutemo inonzi posa. Imomo yakataura kuti inodelegata kana kuti inotambidza masimba ayo kune regulating authority. Regulating authority ndo inobasa rekuongorora paground kuti zvinoita here kuti zvinhu izvi zviitwe.
Ko vamwe vari kuti aiwa muposa mapurisa haana mvumo iyoyo, uye kana gurukota ravo chairo vanova vachombo pari zvino havakwanisi kuburitsa iyo prohibition order?
Pamwe vari kutaura kuti havasi kuwirirana nayo mitemo yacho new constitution iripo. Izvozvo kana vasingagutsikani nayo vanofanira kuendesa kucourt kuti mutemo wacho uitwe interpret, but zvakanyorwa pasi ndizvozvo.
Gweta uye vachimbomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutongi wedare raMagistrate muHarare vatendai mawe nhasi vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vanogumi, asi vakanyima mukana uyu kune vamwe 56 nevasere. Vanhu ava vakasungwa mukuratidzira kwakaitika muHarare svondo rapera. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR rinoti vasunungurwa vanosanganisa mutori wenhau James Jemwa. Vasunungurwa vanzi vabhadhare mari inosvika $50,000. Zvichakadaro, mutongi wedare raMagistrate Kumbare vaStan Mambanje nhasi vanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso kuna vaPride Mukono, vaMakomborero Aruzivishe navaMeshule Dube. Vatatu ava vakasungwa panze pedare reMagistrate nemusi wechishanu vachiti havasi kufara nekusungwa kwevamwe vairatidzira. Tichiri panyaya dzemumatare, sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dare nhasi harina kuzonzwa nyaya yamuzvari Linda Masarira vave nemavhiki akawanda vari mujeri. Dare rati rakawandirwa nenyaya richanzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso musi wa6 Gunyana. Mumwe Magistrate wemubulawayo ati vanhu vashanu pavanomwe vakasungwa nemusi wechitatu muguta iri vatongwe vachibva kumba, uye kuti mumwe wechitanhatu uyo ari muchipatara pari zvino aende hake kumba kana apora ozodeedzwa nemasamanisi kana ave kudiwa. Rimwe remagweta ari kumirira vanhu ava rakumbira dare kuti paitwe ongororo yekurohwa kwakaipisisa kunonzi kwakaitwa vanhu ava vari muusungwa. Mutore wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Magistrate Evelyn Mashava Kure vabva machikumbiro chemagweta chekuti vanhu ava avo vakasungwa nemusi wechitatu muBulawayo, apo mapurisa akamisa kuratidzira kwaida kuitwa nevamwe vechidiki vesangano reBulawayo Youth Arise kana kuti Buya, vatongwe vachibva kumba uye vasina kubhadhariswa mari yechibatiso. Mutori wenao Crispin Lovu, uyo aivepo pavanomwe ava, ari muchipatara pari zvino, uye dare ravhuma kuti aende zvake kumba kana apora, ozoitwa zvekudeedzwa nemasamanisi kana ave kudiwa kudare. Mhosva yange ichipomerwa mumwe wechinomwe yaraswa sezvo ari munhu asati abvazera. Rimwe remagweta ari kumirira vanhu ava, vachishanda vari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights, Valizwe Jamela, vabudira dare pachena kuti havazi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vasungwa ava nemapurisa, pamwe nekusabvumidzwa kuti vaonekwe naana chiremba, vakapa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iongororwe. Vajamela vaudzawo Studio 7 kuti vanoshushikana nemaitiro emapurisa ekuramba achityora kodzero dzevanhu.
Tikutambisirwa nguva yedu nemapurisa nestate ichingonyora zvinhu zvinasina musoro kuti kwanzi imhosva. Wakamboona munhu anozungirwa kuti aridza muridzo mutauni kunzi kwai criminal nuisance.
Vaalfred Zirutwe vanove mutauriri webuya uye varivo mumwe wevakasungwa nemusi wechitatu uyu vaudzawo Studio 7 kuti vari kunzwa muviri wavo uchirwadza nekuzvindikitwa kwavakaitwa.
Marovero atakaitiwa ndeutsinye. So even up to now hansati ndaenda kuchipatara ndakatsikwa nemagambudzi nemapurisa 10 yese.
Mukupeta nyaya dzemubulawayo, mutevedzeri wemutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti chikwata chemapurisa ange akapakatira zvombo chasvika pamahofisi ebato iri panguva dzekuma 11 mangwanani chikadzinga vashandi nevamwe vatsigiri webato iri vashoma vange varipo. Vamaposa vati mapurisa aya aramba kupa chikonzero chekudzinga vanhu pamahofisi avo, asi vanofungidzira kuti izvi zvange zvine chekuita neurongwa hwekuti mutungamiri webato rezapo vaDumiso Dabengwa vange vari mumwe wevatungamiri vange vachitarisirwa kuve pakuratidzira kwange kuchida kuitwa nemapato ari pasi penera. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makatserera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Bato reMDC team dunhu remashonaland west rinoti riri kuenderera mberi nekuratidzira kwaranga raronga kuita kumagunje nemusi wemugovera anoye mangwana, kunyange hazvo mapurisa mudunhu iri akanga ari nyimamvumo. Munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato iri mudunhu iri, vaBlessing Mandava, vanoti bato ravo rakwanisa kuwana gwaro rinorambidza mapurisa kuvhiringidza urongwa hwavo kubva kudare repamusoro. VaMandava vanoti nhengo dzavo dzichabuda neuwandu hwadzo kubva kumatunhu akasiyana-siyana anosanganisira kurongonora, birimawe nemaumbe dzichinoungana mumagunje umo dzichafora dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi ekwamudziti. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Urongwa hwedu huri kuenderera mberi. Takange tamboda kuvhundutsirwa nemapurisa angamboda kutimisa, asi takamhanya kuhigh court tikapiwa court order yekuti tienderere mberi. Saka tiri kutomhanya mhanya kutoti titoudza vanhu kuti aiwaka uyai neuwandu hwenyu tiratidzire kukanganiswa kwatiri kuitwa nehurumende iyi. Chimenda tidhimande zvakare ma$15 billion vedu akabiwa kai. Ngatiuye tisangane pamagunje mangwana. Tinonga tiripo tese neutungamiriro hwedu, uyezve kuchauya manitional Edward achisvikawo zvakare achiratidzira solidarity nevari kutambudzika veZimbabwe uye vana veMashonaland West.
Tinoona kuti mune kumwe kuratidzira kwanga uchiitika sezvakaitika muHarare, mapurisa haana kuremekedza tsamba kana kuti mvumo yakanga yawanikwa kubva kudare redzimhosva. Munotarisirawo here kuti zvingaitika kwamuri mangwana?
Hapa handizvitarisirei nekuti nekotoda yamuri kuona yatapiwa iyireka. Mapurisa akutoziva kuti aiwaka mutemo unofanira kuti utoteverwa. Nekwedu kunoku haiwa ndinoona vari vanhu vanototevera mutemo sezvauri vachatorespekta chete kotoda iyoyi, ende vachatipawo mukana wekuti tiratidzire sevana veZimbabwe tigona takumirira tichidhimanda zvinhu zvatinoda isu semacitizens edu eZimbabwe muno.
Vanhu vamuri kuti varatidzire muri kutarisira kuti vanenge vachibva kunzvimbo dzipi?
Tiri kutarisira vanhu vachabva kuChisape. Totarisirawo zvakare vamwe vachamachawo vachibva kukarereshe. Atino pinda mumagunje. Kwa kuyo wangu wachapo, hapa nuzipa urongo nora hapo, pa booster hapo. Kwa kusikuwa magunje. Mwuma atema chika hapa hapa chikina zakena mumagunje. Choko zutari sila wangu wargu kakupiri mawe huko. Wana yawe. Wata yawe, wata macha zakari wachishika umu magunje. Zutari sila kaa, waumbi, tuweguma umbe. Machinji haka wanda wanewa zinji, wana wata waguma umbe. Township huwe wa zakari pa nigirini, pa magunje hapa. Kwa kutari sila wangu wesewa.
Muruku tari sila wanu haka wanda zakadi?
Isu chukungo tari sila momo. Chukuti titi tinotari sila kano ti 10, kano 20, kano 1000, kano ti 20,000. Isu chukungo tari sila wana wese wa rukutambra kutuwangu wari mkodi.
Vanga wari mutawiriru webatore MDCT, mudunu remashona land west wa Blessing Mandava. Wari parunare mkaroi kumashona land west kwa kare ne Studio 7. Vakare mara nasiva parura chirongwa che hashtag disability sledge ama kana kuti sando dzevakare mara senzira yekuvhura mikana kuvanhu vakare mara. Vakare mara ava vati kunyanga hazvo nyika ine mutemo unosimudzira vakare mara vazhinji vavo vachiri kushayiswa mikana muhurumende, mumabhizimusi, mudzisvondo pamwe nemasangano akazvimirira. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vari kutungamira chirongwa ichi uye vari gweta vaAbraham Mateta vanoti vanhu vakare mara vari kushayiswa mukana muzvinhu zvakawanda. VaMateta vanoti vakare mara vava nenguva vachigogodza kuti vavhurirwe mikana asi pasina ari kuvazarurira.
Tikutanga nhasi zvichienda mberi tichaona sando ichipukanya magoni akavharika. Asi kana chiti sando ndoda kuti vanhu vasatye zvavo kuti pamwe taakutaura mhirizhonga. Tiri kungotaura kuti takushandisa dzimwe nzira dzakasiyana nezvataisiita.
Vamwewo vanorwira kodzero dzevakare mara vamasimba kuchera vanoti vanofunga kuti kushandisa sando kuchaita kuti mikana yavo ivhurwe.
Sando iri kumiririra tingangoti chombo chakati simbei chinofanira kushandiswa pakuvhura madoza.
VaMateta vanotiwo mutemo weDisabled Persons Act wa1992 waakuda kuvandudzwa sezvo usingafambira nenguva uye vati vanonetseka kuti sei hurumende isiri kuita izvi kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva. Vanotiwo chimwe chisingavafadze inyaya yekuti kunyange zvimwe zviri mutemo uyu zvakaita sekuti panofanirwa kuve nemukuru anoona nezvevakare mara muhurumende, izvi hazvisi kutevedzwa. Vanoti kunyange hazvo bumbiro rakavapa nhengo mbiri dzinovamirira mudare resenate, vanodawo zvigaro mudare renational assembly uye mumakanzuro emadhorobha nemaruwa. Vanoti chirongwa chavo icho chakanangana nehurumende, dzisvondo, mabhizimisi nemakambani pamwe nemasangano akasiyana-siyana chichaitwa kwemwedzi mitatu uye chichaenderera mberi kana pasina shanduko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930, kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yeLibreville kuGabon inonzi yaswera ine vanhu vashoma zvichitevera kuratidzira kune mhirizhonga mukati kwanga kuchiitika muguta iri. Izvi zvinotevera sarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa dzinonzi dzakakundwa nemutungamiri wenyika iyi vaAli Bongo vaikwikwidzana navaJongping. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa mukuratidzira uku. America nedzimwe nyika dzakabudirira dziri kushora mhirizhonga iyi. Dutu mpengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti Hurricane Hermine rarova dunhu reFlorida mangwanana anhasi. Aka ndeke kutanga makore makumi mashanu apfuura pachiita dutu mpengo rakadai. Gavhuna weFlorida vaRick Scott vanoti vari kutyira upenyu hwevanhu vedunhu ravo. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tino kutambirai wa tereri, muchirongwa chedu, pindai mudariro. Tatino taura newe chidiki, inindini chioneso jani. Nasi muchirongwa chedu, tina mukoma tafadzwa, mandi gumura. Wakadi yako mukoma tafadzwa.
Ndiri bo, murisei koko, murisei mete.
Aiwa, tiri raidimi manga mune stay awake,
Tanga tiripo, but as usual, kumabasa katinongoenda. Nekuti vanhu vanoda kudyaka. Ndaona kuti hapana chiri kuitika vanhu vari kusenza.
Semukomana ari kukiyakiya muHarare. Ticha ungatiudze nemamiriro ezvinhu muZimbabwe.
Kuno kuZimbabwe kukiyakiya tinokiyakiya asi mabasa hakuna, kugara kumba hakuite. Saka watongomiro murodzo obatawo maranzi obatawo madollars. Kana kutogadzira foni chaiko ndopaunoona madhora acho ipapo. Saka hapana zvokuita.
Ticha ungade kuudza vechidiki vakaterera kamukoma tafadzwa.
Zvinhu zviri kuitika munomu hazvisi kufadza. Asi ngatisakanganwe ramangwana. Patinofamba pese tochingwarira vakomana vemahelmeta. Pamafamba nzwisisai kwamuri kuenda kwakamira sei. Nokuti unosangana nezvakawanda ikoko.
Aiwa, mazvita mukoma tafadzwa nekwenesu.
Tinotenda sisi.
Aiwa watereri, nguva ndo yapera. Ava vanga vari mukoma tafadzwa mugumura. Ini ndini chioneso jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Munhau dzemitambo, tochimbokuendesai kuhurukuro yaitwa pakati paMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, achitipa mamiriro emitambo yeCastle Premier Soccer League.
Sondo rino kune mutambo mukuru pakati peZPC Kariba, iyo iri panhamba 4 neFC Platinum, iyo iri pamutoro pedogo. Chikwata cheZPC Kariba chinowanzo neta kudya pamba zvekuti FC Platinum inorovawo kunze kwemba. Saka pakasangana zvikwata zviviri zvinonyanyogona panzvimbo imwe chete. Saka mutambo uyu wakati womei zvikuru, asi kune mimwe mitambo iriko.
Ndeipi imwe mitambo iyi?
Mitambo iriko iyi inosanganisa weDynamo neChapungu. Mimwe mitambo iriko inosanganisa Bulawayo City versus Mutare City. Haumaini iri kutamba neCholocho. Harare City iri kutamba neNgezi Platinum. Border Strikers iri kutamba neHighlanders. Asi mumwe mutambo mukuru uriko ndeuyo uri pakati peCape United neTriangle.
Hurukuro pakati paMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati. Toenda uchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi nemusi wechishanu choga choga. Nhasi taita rombo rakanaka rekuti Marvelous ataura nemuimbi ane mukurumbira Thomas Tafirenyika Mapfumo uyo ari muno muAmerica kuOregon.
Zita rangu ndini Thomas Mapfumo. Ndiri vanhu vari vanondiziva vanoti mukandi kuidi wekuZimbabwe. Tiri kuona zvatingangoti isusu vanhu vakatsamwa nezviri kuitwa nehurumende yekuZimbabwe. Tongoti hurumende yedu. Zvaga zviri kuitwa nehurumende hazvina kunaka, especially zviri kuitika mazuva ano zvekuti mapurisa ari kurova vanhu. Vanhu vachikomburena nzara kozi kuti vanhu vasvike vapinde mustreet vatange kuita zoezvozvo kuratidza kuti zviri zvenyika hazvina kumira zvakanaka. Muri kupaona tiritaura ikonomi yenyika haina kumira zvakanaka. Nhasi uno Zimbabwe ya number 2 poorest country in the whole world. Hazvisirizvo hazvisi kuratidza kuti tiri kuenda mberi ende kwaitika corruption imwe is very serious. Vamwe vari kuvaka mamation nevanhu vari kushupika kudaro rigwagwa isinogadzirwa zvinhu zvese zvisinzi kuenda kwakaita vana Smith zvinhu zvese zvapera kuita hakusina maindastry kunoshanda vanhu hakusina kunoshanda vanhu music industry yakaparadzwa saka hakuna chakanaka kuzimbabwe zvosaka vanhu vari kuita zvavari kuita
Tombotarisa panguva yamaimba kusati kwaitwa iwo hondo yerusununguko kana panguva iyoyo yehondo yerusununguko zvamaiona panguva iyoyo mungazvienzanisa here nezviri kusanganikwa nevari munyika pari zvino
hazvikwanisi kuti zvienzaniswe nekuti nguva yatakarwa hondo yerusununguko taimbawo tichitsigira hondo yacho iyoyo tichifunga kuti kana tatora nyika yedu zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire mune remangwa zvinova ndizvo zvatiri kutadza kuita izvi asi patakatora nyika iyoyo nyika yanga yakanaka varungu vataairwisana navo nekuti tairwisana neiya inonzi racism nezvimwe zvinhu zvavaiita zvekudzvinirira vanhu vatema asi kuvaka vaivaka nyika ichienderera mberi migwagwa zvichifamba zvimwe zvese zvaifamba zvakanakanaka saka kuti tienzanise zviri kuitika nhasi nezvakaitika kare pane mutsauko mukuru
dai manga muine mukana wekunyora kamwe karwuyo makatarisa zviri kuitika munyika maikati chikarwuyo
ndinako gambo ndinako kwazvo chauya chauya muzimbabwe chauya chauya vakomana kusi kufa ndekupi makabvira kare ndinako gambo kacho handingonyara munoziziva kuti handinyara nditori mustudio ikuiko patiri parano
imbotsenhuraikava vanhu vambonzwa nzwisa
zvinoda ndiri kustudio mukandiri chakuitirai chauya chauya varume chauya chauya vakomana chauya chauya muzimbabwe chauya chauya vakomana
pakati pamabulas muhlanganya uye westudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Nasi muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa danho remapurisa rekumisa vanhu kuratidzira mukati medhorobha reHarare. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu opikisa mutemo wemapurisa wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare. Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vanoti mutemo uyu hauna kuipa. Vanhu vakasungwa mukuratidzira kwesvondo rapera vomiswa pamberi pedare muHarare neBulawayo, vamwe vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso asi vamwe vachinyimwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina mutungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rweNdebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 2 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa ayikade ehlome ngempopo njalo elezinja ahanqe amahofisi ebandla lezaphu kobulawayo kulandela ukuvunyelwa kwaleli bandla ukuthi lingene ezitaladeni litshengisele.
Yikho sekuqalisileke ukubusa abantu ngochuku olwalusenziwa yi-Rhodesian Front ka-Ian Smith. Kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe okuthiwa kule-demokhrasi ekhona njalo kusisekelo selizwe abasavunyelwa abantu ukuthi batshengisele bekhonona ngalokho kubahlumayo.
Amaqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamanyano wenera bathi sebekhweza emthethwandaba udaba lokuphikisa ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ngamapholisa eHarare. Kwezemidlalo, imidlalo ye-Premier Soccer League iyaqhubeka ngempelaviki njalo iqembu lama-Warriors lizadibana leleGini emdlalweni we-AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa ayikade ehlome ngemibhobho njalo elezinja ahanqe amahofisi ebandla lezaphu kobulawayo namuhla axotsha abantu bonke kade bephakathi kulandela ukuvunyelwa kwebandla leli ukuthi lingene esitaladeni litshengisele. Umahluli unkosikazi Nokuthula Moyo nguye ophe isinqumo sokuthi ibandla lezaphu lingatshengisela. Leli bandla belifuna ukutshengisela njengalokhu obekuqoqwe ngumanyano wenera kodwa kwamiswa ngamapolisa eHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Ncube utshele iStudio 7 ukuthi okwenziwe ngamapolisa ikwephula umthetho njalo basacwayisisa ukuthi ukuze babone ukuthi bengathatha amanyathelo bani phansi kwesisekelo sombuso welizwe.
Besisemahofisini kusiyatshaya we-11 ekuseni namhlanje kuyikuthi besimele siye ku-demonstration for electoral reforms eyaliswe ngamapolisa. So abantu ama-members e-party le-staff sezaphu besehofisini laphana eziyasembod ukuthi bebuyele ezindlini kungasela demonstration. Kuthe kusatsha we-11 laphana kwafika imoto ezintathu zamapolisa, i-right police o-black boot, bagombolozela indawo yonke eserawundi ihofisi. Kwangena abangenileyo, mina ngikawunte ngathola 50+ abangenileyo phakathi, baqala ukuthethisa khonapho beqeshe umuntu onke emahofisini. Sazama ukuthi sibuze ukuthi kanti basiqeshela ne-ofisini asikho ku-public place, kodwa bazange salalela baqesha wonke umuntu lobo bena emahofisini. Baze bavala bona sesifikile sonke.
Akulobotshiweyo?
Hayi, akulobotshiweyo, kodwa bebesebenzisa amandla le nkulumo esingathi bethethisa, njalo bebethwele isikhali, bethwele imbhobho, ama-teargas, lezinja andilathi, bekubethethisa kakhulu into kwankona.
Manje kuyini osekuzayenzakala? Liyathatha yini amanyathelo okuthi likhonone ngalokho abakwenzileyo njengoba usitshona ukuthi belingekho ku-public place?
Kakhulu sisamele ukuthi size ukuthi abadala behlanganise bazathini. Kodwa masikhangela nje indlela abaziphathe ngayo amapolisa, akukho emthethweni, njalo kuzamele sikhonone sitshengise ukuthi asijabulanga ngendlela abaziphathe ngayo. Ngoba amahofisi e-party, i-private property, akumelanga besike beyenze into abayenzileyo khonapha.
Umnumzana iPitule Ncube ngumsekeli wesikhulumeli sebandla lezaphu ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesiNdebele kuStudio 7 luqala ngo-7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930 6065 laku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp ku 0012024650318 loba ku 0027743416270. La ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labomanyano wamabandla aphikisayo owe-National Electoral Reform Agenda INERA bathi sebekhweza emthethwandaba udaba lokuphikisa ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ngamapholisa eHarare. Amabandla aphikisayo la ebemele etshengisele eHarare namuhla egqugquzela inguquko kumithetho ephathelane lokhetho kodwa ayalisiwe ngamapholisa izolo. Amapholisa athi njalo akula muntu ozavunyelwa ukutshengisela enzikini yedolobho leHarare phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Kodwa amagqwetha labo abamabandla aphikisayo lawa bathi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ele-PDP elilunga njalo le-NERA umnumzana Edwin Spanda.
Ukutshengisela obala ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe usehlulekile yikho seqalisileke ukubusa abantu ngochuku olwalusenziwa yiRhodesian Front ka-Ian Smith. Kuyadanisa kakhulu ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe okuthiwa kule demokhrasi ekhona njalo kusisekelo selizwe abasavunyelwa abantu ukuthi batshengisele bekhonona ngalokho okubahluphayo. Into edanisayo kakhulu okwamagama.
Akhona amagqwetha alwela amalungelo oluntu asekhweze lolu daba emthethwandaba. Singabona yini umthethwandaba ufumana ukubana kusemthethweni ukuthi ukutshengisela lokhu kuvalwe?
Kuveleka kukho emthethweni njengoba ngithilwa ngaphambilini ukuthi isisekelo selizwe leZimbabwe siyavuma ukuthi abantu batshengisele bekhonona ngalokho abakusolayo lokubahluphayo. Yikho-ke kakukho emthethweni okwenziwe ngamapholisa, kakukho emthethweni okwenziwe nguhulumende weZANU-P F. Yikho-ke njengoba lithilo siyakuphikisa lokho sesihambile emthethwandaba. Lanxa umthethwandaba ungaphuma loba ngayiphi indlela, thina sizaqhubekela phambili senze inhlelo zethu ngoba sebe silandela isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe. Siyavumela ukuthi abantu batshengisele.
Kahle kahle kuyini okwesatshwa ngamapholisa? Kungani bethethele linyathelo?
Bayesaba ukuthi-ke amapholisa eZimbabwe sananzelela ukuthi basebenzela-ke ibandla leZANU-P F. Bayesabela-ke ukuthi ukutshengisela kwamabandla ezombusazwe behlangene bonke besola into seZANU-P F kubenza basondelelane, bakhulumisane, bazwisisane. Nxa sekubuya ukhetho luka-2018-ke bese besiba le candidate eyodwa ezaphikisana loMugabe. Bona bathanda ngama ebandla ezombusazwe ayehlukene. Yikho-ke lapho ade bengasinga khona imvumo, kodwa ukuhlangana kwethu-ke kuyabethuka. Kanti-ke hhayi asifikele emuva. Efika u-2018 sabe-ke sile candidate eyodwa-ke ezamelana-ke ezamelela amabandla wonke ezombusazwe i-opposition. So kwesatshwa-ke ngamapholisi ukuthi khona sibambane sisebenzelane ndawonye, into ebatshayisa ngovalo kakhulu kabalali.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party ele-PDP sixoxelaye ekobulawayo. Abaphila lobugoga namhla basungule umkhankaso ababiza ngokuthi i-hashtag disability sledgehammer oqondiswe kuhulumende edalele parlamente kwabamabandla ezokholo lawezombusazwe abaninibhizimusi labamankampani besithi bafuna kulinganiso yamathuba phakathi kwabo loZulu Makhaza. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhankaso uzoqhutshwa kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo zokutshengisa ukukhonona lokusa incwadi yesikhalazo kuziphathamandla zize zizwisise ubunzima obubhekana labaphila lobugoga. Umkhokheli walo mkhankaso, umnumzana Abraham Mateta oligqwetha, utshela umhlangano lentatheli izindaba eMedia Center ukuba leyo sando yesledgehammer yindlela yokubonisa inguquko ezoba khona kundlela ezosetshenziswa ukuzifinyelela iziphathamandla kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo.
Sokulesikhathi eside iminyango ivaliwe,
besiloke sizama ukuqoqoda siqoqoda kodwa akula muntu osizwayo. So isilejama kungumbuthano kumbe ukuzwisisa ukuthi sokumele siguqule indlela ebesizisebenzisa ukuthi sizwakale njengabantu abakhubazekileyo.
Umathetha ethi sesedlula isikhathi sokube kuncenganwa kungekho osekufezwe ngezokukhulumisana ebezisetshenziswa emuva.
Sifuna ukufikela umuntu munye lamunye iZimbabwe yonke ize ibe kwazi ngedisability. Sifuna ukuthi abantu bazwisise ukuthi nxa sikhuluma ngale ndaba asitsho nje kuphela indaba yabantu abakhubazekile, sitsho ukuthi thina njengabantu abakhubazekile silezimuli zethu, silezihlobo zethu, silabanye abantu abathanda ukusifisela kahle. So yibo abantu esithi siyabe lathi sibanxusa ukuthi basincedise ukuthi sibonise uhulumende, sibonise even abazimele bodwa ukuthi sokufuze basigoqele phakathi kwezinhlelo zabo.
Lanxa ukhona umthetho wokulondolozwa kwelungelo labaphila lobugoga, omunye wabakulomkhankaso umnumzana Masimba Kutshela ethi kawusebenzi.
Kule izinto eziphakathi womthetho ezenziwe ngokuthi kumele kube lo director of disability affairs, asikambona no director khathesi sole 20 years aba-appoint u-director abazange basichazisele ukuthi kungani u-director wangkhona singamboni ungane engatholakali. Iparlamenti yethu asikazi kiyo ukuthi kuyini umthetho ungalandelwa. Yikho sithi amadozi avaliwe njalo asefuni sledgehammer ukuthi size siwavule.
Ukusetshenziswa kwesibonelo sesando esledgehammer ukutshela ethi kungatsho ukuba bazoqhuba imikhankaso yabo ngodlakela.
Eyethu le i-hashtag uqalisa i-movement sibili ukuthi into zonke esingathi siyazifuna zihle sizithole ngemva kwesikhathi. Kungenzakala sibili ukuthi amanye ama-hashtag baqale ukubuya lamanye ama-hashtag this flag lokunye lokunye, kodwa thina eyethu itshiyene ngoba sifuna ukuthi wonke umuntu waseZimbabwe kungasenani ukuthi nguhulumende ukhona yini kumbe uhulumende omutsha, izikhalazo zethu nxa sezihlonitshwe, nxa sebelalele isikhalazo engxenye yikho ezama khona i-hashtag. Kodwa okwakhathesi khale njengani sizaqhubekela phambili.
Abanobugoga bathi sesifikile isikhathi sokubonisa inkokheli kuhulumende lezinye inhlangothi ukuba baqakathekise lolu hlangothi njengokuchiwo izivumelwano abangena kizo ezamazwe omhlaba ulungiswe lomthetho olawula phezu kwelungelo labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso emela abantwana abaphila lesimo sokungenelisi ukucwayisisa kuhle umumo abakuwo Autism Organization of Zimbabwe isikhuthaze ukuthi abantwana abaphila lesi simo kumele bahlanganiswe labanye abantwana abaphile kuhle ezikolo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi we-Autism Organization of Zimbabwe unkosikazi Helen Mtambara uthi umkhuba oqhubeka ulokhe ukhona wokukhetha ngusiya ngobugoga sokumele uphele kube lokusebenzelana, ethi njengenhlanganiso sebesakha isikolo esijonge ukulungisisa lolu daba.
We are actually building a center. We're given a farm by government.
Ngathi vele sesisaka isikolo eRuwa esihlanganisela abantwana bonke ukuze labo befunde benelise ukuzwisisana labanye, njalo lokuhulumende kukhanya ngani sikusekela lokho.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila lobugoga eCenter for Disability and Development umnumzana Masimba Kutshela uthi lokhu yikho abavelele kude bekufisela, kodwa inkinga ikhanya ikugatshalwe zemfundo.
Bona indaba ze-disability lapha eZimbabwe kulabantu abaningi abangazwisisiyo ukuthi i-disability itshoni, unganceda njani umuntu oyabe elobugoga obuthile. Kodwa udubo esilalo yi-Ministry of Education le-curriculum yayo, ngoba ungakhanyelisisa
ababalisi okumele babe khona ukuthi bafundise into ezinjenge braille ukuthi babe lecebo elokuthi bafundisa njani abantu abalobugoga bona njengani yibo abaswelakalayo.
Unkosikazi Mtambara uthi kuyadingakala ukuba kube lo msebenzi omkhulu wokutholisa ingcitshi ezidingakalayo ezingasebenzelana lezikolo ngendlela engalungisisa lolu daba.
Ugatsha lwezomfundo lumele luqatshe abantu abalolwazi abafana ngama-therapists, ngama-educational therapists, rehabilitation physicians, physiotherapists, speech and language therapists ukuze luphele loludubo lokuthi abantwana abagugekileyo befunde kuzikolo zabo kuphela.
Ethi okwamanje kulokusebenzelana okuhle lohulumende ikakhulu ngesikhathi kusaselomuyo uBrigadier Felix Mtshemwa lapho uhulumende egcine ebanikeza iplazi eRua lokwakhela isikolo lokuqhubela imisebenzi yabo. Uthi udubo lweautism luyaluqhela osokudinga ukuba kwengezelelwe imfundiso lolwazi kuzulu lakubazali phezu kwalo. Ukutshela uthi udubo lokubandlululwa lutholakala kwabaphila lobugoga ngobuningi babo hathi abale autism kuphela.
Ngakwe ukuthi umuntu ole albinism kumele ube duzane le-board ngoba uyabe i-eyesight yakho iyabe ingafiki kude. Ngakwe ukuthi awuboni kumele ube le-braille kumbe ube lezinye indlela ezokuthi ufunde ngazo. Ngakwe ukuthi awukhulumi kumele ufundiswe usebenzise sign language. So ubamba abantu abalebugoga obujeneyo ngendlela ezijeneyo.
Inhlanganiso zabaphila lobugoga zizaba lomhlangano omkhulu ngomfufu lonyaka emzini weChitungwiza lapho abazahluza khona inkinga ababhekana lazo kunye lemisebenzi abayenzayo. Njalo kulokuvumelana kudaba lokuba uhulumende efundisa ababalisi abalolwazi lokuphathisa abaphila lobugoga ngobuningi babo emakolijini ajeneyo afundisa ababalisi elizweni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuvalwa kwenhlelo zokutshengisela ngamapolisa eHarare phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Ngomsakazo wenu umsakazo we Studio 7 na sisakaza singapha esikolweni Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Isikhulumeli sikamongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria walile ukwamukela inkuthazo enziwa ngabebandla lezombusazwe eliphikisayo elikhulu kulelo lizwe le People's Democratic Party elithi kumele uBuhari achiye umsebenzi. Ibandla le-PDP lithi izibopho zikaBuhari ezokuthuthukisa umnotho kazisebenzi njalo yizo esizibangele ubunzima osobubhekanela lelo lizwe kwezenotho. Abakumsebenzi wokulondolozwa kwezemvelo emhlabeni jikelele basungule umhlangano wabo omkhulu wensuku ezilithumi owe-World Conservation Congress izolo eHonolulu. Lo mhlangano owenziwa kanye ngemva kweminyaka emine ungenwa zinkulungwane lenkulungwane zenkokeli zikahulumende ezamazwe omhlaba kanye laba kumsebenzi lo njalo uqhutshelwa eHawaii eMelika okwakuqala. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Washington. Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende weMelika.
Elemelika lithi likhathazekile ngokuhlukunyezwa kwabantu abangamashumi amabili lantathu ababotshwe ngonhlangula kudlakela lengxabangxoza eqhamuke esigodlweni seMauritania iNouakchott. Ukubotshwa kwalaba bantu besetheswa amacala angaqondakaliyo kwenziwe komunye umuzi wabakhe okungekho emthethweni ngenxa yokuswela indawo zokuhlala isquatter camp. Lapho sebedilizelwa lezo zindlu ngamapholisa bahle baqalisa ukulwisana lawo bebajikijela ngamatshe. Elemelika lithi likhathazekile njalo ngembiko ethi ababotshiweyo laba babanjwe ngamandla ukuthi bavume icala lokuthi bona yibo ababangele loludlakela ngemva kokutshaywa kabuhlungu ukuthi benze njalo. Elemelika lithi njalo libhekeke ngamehlo abomvu ukuthoniswa kwaloludaba. Phakathi kwababotshiweyo kulamalunga alishumi lantathu abenhlanganiso elwela ilungelo lokuvinjwa komkhuba wokugqilazwa kwabantu eye-Resurgence of Abolitionist Movement yakwele Mauritania. Ele Mauritania yilo ilizwe lokugcina ukuphuma lomthetho ovimba ukugqilazwa kwabantu ngomnyaka ka-1981. Laloba kunjalo, lomkhuba wokugqileza abantu ubikwa lokhu uqhubeka elizweni lelo lapho kulesilinganiso sabantu abaphakathi kokune lokungamashumi amabili ekhulwini 4-20% labantu bakwele Mauritania abayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million abalokhe begqilazwa. Elemelika likhuthaza ukuthi icala lababotshiweyo abathonisiswayo okwamanje kumele liqale licubunyungulwe kabanzi andumana babiswe phambi komthethwandaba hatshi ukwephula ilungelo loluntu ngale indlela.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League iyaqhubeka ngempela viki njalo iqembu lamaWarriors lalo lizadibana leqembu leGuinea ngesonto kumkhankaso weAFCON. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emine Premier Soccer League njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leBulawayo City lizemukele leMtare City enkundleni eBapa Fields. Iqembu leZPC Kariba lizanqikelana leqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum enkundleni eNyamunga. Iqembu leHawmine lizadibana leLetsholotsho enkundleni eLuveve. Kuthi eleHarare City lizadlala leNgezi Platinum enkundleni eRufaro. Ngesonto kule midlalo emithathu njalo iqembu leTriangle lizemukela iqembu elihlezi kuzinga lesibili engalaneni eleCapes United enkundleni yeKipo. Iqembu leDynamos lizadlala leChapungu enkundleni yeRufaro. Kuthi iqembu leBotha Strikers lizadibana leqembu leHighlanders enkundleni yeDilivazimu. Iqembu leBotha Strikers yilo elihlezi ngaphansi kwengalane kodwa lidlala kuhle kakhulu nxa lidlala lisekhaya. Ensukwini ezedluleyo abafana beBotha Strikers batshaye iqembu leDynamos bedlala besekhaya kodwa umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthi isikhathi sokudliwa ngamathimu amancane yazisekho ngoba befuna ukuthuthukisa amathuba abo okuphakamisa isicoco ekupheleni kwesizini.
I think the championship is not done yet.
Amathuba amaqembu wonke alingene, ndikho kuningi okungenzakala njengoba kule miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa okusamele siyidlalile kumidlalo eyithoba munwe munye eseleyo. Njalo loba yiliphi iqembu elidlala kusigaba saphezulu lilakho ukuphakamisa isicoco.
Omunye umdlalo weviki lamachumi amabili lambili uzadlalwa ngeviki ezayo ngolwesine njalo uza kuba phakathi kweqembu leChicken Inn leLewange. Lo mdlalo odluliselwe phambili njengoba iqembu leChicken Inn lilabadlali abayingxenye yeqembu lesizwe elizadibana leqembu leGuinea ngesonto kumdlalo wokugcina wesibaya sikaGroup L kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-2017 Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni leGabon ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe livele selaphumelela ukuba ngelinye lamazwe aza kuyadlala kwele Gabon njalo likhangelelwe ukuphakama kusasa ekuseni lilubhekise kwele Guinea ngemva kokwehluleka ukuhamba namhla ekuseni. Abadlali baleli qembu abadlala phetsheya kolwandle abagoqela uKnowledge Musona, uMarvelous Nakamba kanye loMathew Rusike bakhangelelwe ukuhlangana labanye khona le Guinea. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday lamhlanje silomculi wakoBulawayo uAwakhiwe Sibanda yena ohlabela umdumo we-rap.
Hayi. Akhuluma nabo abadala. Hayi.
Igama lami ngu-RQS Fanda, suka koBulawayo emakhokhoba, ngi-hip hop artist.
Bakhosi, bathi bakhosi, liyasola idlozi la, lithi kule nkosi abazoshaba umkhosi la, leli thambo lithi hayi siphithiphithi ngathi kusazogcwala umpropaganda all over the city.
Aqalisa ngo-2012. Intwasa Art Festival emakhosi ngikho engaqalisa khona ngo-2012 ukwenza i-rap music. Ngikutho e-UK senze i-collaboration labanye ama-artists avela kwamanye amazwe from amazwe angu-15. So sayenza i-collaboration and performa kuma-festival ase-UK. So sesiperforme e-Shambhala Festival. Namhlanje sise-Wales sizoperforma e-festival number 6 kusasa sabe sisiya e-Freedom Festival Hall. Sesiyenza la ma-concert amathathu khona lapha e-UK. So sifuna ukuthi sibonise abantu ukuthi thina kwini esibaphathele khona lapha e-London, sivela lakho emazweni ethu. So mina engiyabe ngikwenza ingoma zami eze-hip hop, ngizabe ngisenza enye ingoma okuthiwa ngusangoma, lenye i-act yokuba yisangoma on stage. Repha ngesiNdebele, so abajayelanga ukuzwa umuntu orepha ngesiNdebele, so kuyabachaza kakhulu elengirepha ngayo, futhi lokuthi ngiyafaka isintu kurepha yami. Ngiyabe ngithatha amathambo ngingene lawo esejini ngiperforme ngiyisangoma, so abantu bayithakazelela kakhulu. Le EP ekuSoundcloud okuthiwa Hip Hop Poetry ihlanganisa ingoma ze-hip hop le-poetry kancane ngenye la inkonzo yami okuthiwa kuMbonikazi.
Ngiyaziqhenya ngobuntu bami ngilamahloni, ngiliqhawekazi elazalwa ngunina kwahala amanina, umavodlovodlo yebo yimina, intombi yokuqala lokugcina emnyama khaca kukhazimula isiphaqa esakazibale liqathe libabo kwedlula kwesihaqa. Ma bethuke wayibona na intombi eqansa uqaqethe mayinyathezele umhlaba uqhaqhazele kunyakazele ngesisindo sezithende zayo, ngelapho bayabo besho mina ho yintombi yase-Africa for and I represent the beauty of an African, cause I'm free and I can. I'm proud of my dark skin and my kinky hair. I embrace my Africanness. I'm a gorgeous daughter of the Ndebele soil. I will die and gladly lie underneath the Zimbabwean soil where my black people toil. See, I'm not just a woman, but I'm beautiful, unique, and I'm special. I refuse to accept that I need brighter skin to be one of a kind. And I refuse to prettify myself, cause my identity has already been defined. My name is AWA African Women Arise, and these are my spoken words.
SoundCloud from CAWA. Namhlanje since festival number 6 siyaqeda kusasa ngokwenza i-Freedom Festival Hall. Suka lapho ngiyabuyela eZimbabwe for enye Mosaic Festival mhlaka 11 September bese ngiye Germany 23 September.
Ngiyakhala ngicela uxolo kodwa angazi kulo mhlaba ukuthi ngiyenza siphi isono. Ngicenga amadolo, ngicela uxolo angazi kulo mhlaba ukuthi ngiyenza siphi isono. Ngicenga amadolo, ngicela uxolo angazi kulo mhlaba ukuthi ngiyenza siphi isono. I just can't bear all this living in fear. Hope I'm shy every day. Now my best friend is a tear. And every time you walk in, that's not my talking. And I'm a joking.
Ay, suga bo. Intombe sabela kamnandi. U awakhiwe Spanda. Intombi yakoBulawayo sabela ke umtumo we hip hop. Hayi sikufisela inhlanhla ntombe enhle ngokwenzayo. Lalelani utaba lolu ngokugcweleyo kuviwo indebele. La ku Facebook kanye la ku website yethu ye www.voindebele.com. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi olivalelisayo ongontungameli inkomo, salani kuhlelo lwe-Live Talk.
very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Friday, September 2nd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the move by police to ban a protest in Harare's CBD.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930-6605 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
I left Zoom because they were beating people, closing shops, so I was very scared to stay there. I thought if I leave Zoom, I left Zimbabwe, come here, it would be better for me to be a refugee than continue staying in Zoom. It's too dangerous for us because soldiers, teachers, policemen, they are not getting paid. So things are not well in Zoom.
It's not easy to live in Zimbabwe. That is why so many people are running away from the country. It's because of that. There's hunger, one. There's war itself. It's war itself.
It's war?
It's a war itself. It really shows that it's a war. Because they don't mind about our future.
People are now willing to even sacrifice their lives. People are now willing to sacrifice their safety so as to retrieve Zimbabwe out of the hands of this monster called ZANU-PF, of course led by one Robert Mugabe.
Once again, thanks for joining us and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the move by the police to outlaw demonstrations in Harare's CBD.
Police announced yesterday a two-week ban on protests in the Harare Central Business District after a recent surge of demonstrations against President Robert Mugabe and his government. Harare Police Chief Superintendent Newpet Saunyama said in a statement that his officers' powers will not be sufficient to prevent public disorder at public marches and protests.
Today the Zimbabwe Lawyers for Human Rights and other human rights lawyers, such as the leader of the People's Democratic Party, an opposition group, have challenged the constitutionality of that prohibition ban by the police. The police said that they are doing it under the Public Order and Security Act, or POSA. But the human rights lawyers are saying this is outrevised the new constitution that was signed into law by President Robert Mugabe in 2013. Gibbs.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Yabambe Zuruanda Basan Uskuma Kuna Manje, Namdas Kulma Konokuti, Abantu Harare, Kapasa Vunyeruti Bachengsele, Ku Central Business District, Esingati, Abantu Bakubizabeti, his city center. Ye Lokuku Velema Police and Abate, Abasenili Suti Babe Honorese Labantu, Egenskat Bachengsela, Nakoge Sokumeruti was in Dao, Kuma Chengsela. I police cool Kulangarege Harare. Little was a local and Pansom Teto with Public Order and Security Act. Kotwa to governing, but local Bakumbuza, local to a Loma, Law and Order Maintenance Act, 1971. Leo Gay assistants were Ian Tucker Smith, Uta Kichimisane, Lalabo Abebeluela, Ilizwe, Zimbabwe. So the Spunu Zahan Uti, Litin Waterbalo, Nancy Ingoko, Esla Lamplange, a Nalfun Tilling and Utello, Inopolis Gay City, 001-202-619-2077.
Yeah, kunjalo kufoto. Wunguka hamawadiwa nasi, tutawo titinge tichitarisa nezwe kurambizwa kuratidzira pakati peguta reHarare kwakaitwa nezuro nemapurisa zviri kutanga nhasi musi wa2 kusvika musi wa16. Chikonzero chakaitirwa izvi nemapurisa ndechekuti vari kuti aiwa bata murefu bata mupfupi yanga yakuitika muguta reHarare inenge yanga yakuda kuti inge ichigadziriswa, asi vanopikisa vari kuti aiwa mapurisa ndo ari kukonzera mvonga mupopoto, nekuti vanhu vakaenda kumatare vakapuwa mvumo yekuratidzira mapurisa ari kubva atanga kuvatandanisa vachivarova tsvimbo mugodzi. Tida kunzwa pfungwa dzenyu kuti munoti kudii nemamiriro akaita zvinhu munyika. Gibbs, I think we have our first guest, that is a legal expert based in the UK. That is Dr. Alex Magaisa. Dr. Magaisa, good evening.
Good evening, Gibbs.
Thank you so much for joining us. Gibbs, you can fire away.
Yes, sir. So, Dr. Magaisa, what is your take on this prohibition in Harare?
Well, you know, first of all, it doesn't surprise me. This is what we have come to expect from the ZANU-PF regime. They are behaving exactly the same way that Ian Smith and the Rhodesian Front used to behave. Like I said in my article that I wrote today, the Public Order and Security Act is a replica of the Law and Order Maintenance Act, which was enacted in 1961 and caused the then Chief Justice to resign in protest. And that's what we are having here. The ban itself is obviously a reaction to the protests that people have been waging in the last few months, and it shows that government is uncomfortable with the response that people have been having to the demonstration. But my overall comment on it is that the ban is completely unconstitutional, it's unlawful, and it has no place in a constitutional democracy.
And judging by what has happened previously, do you think that this ban will be lifted after only 2 weeks?
Well, you know what? In 1980, when Zimbabwe became independent, the country used to be run on a state of emergency. It was a six-month state of emergency, which was renewed every 6 months, and that went on until 1990. So my view is that although this has been set for 2 weeks, the reality is that they are going to continue renewing this every 2 weeks because they can't have an order for more than a month. So they are putting it at 2 weeks so that they will do that. And it can be 2 weeks until 2018.
Before we introduce our next guest, just a quick question also, Dr. Magaisa. There are some who are saying that, well, you know, there is a coincidence of some sort here. President Robert Mugabe left SADC abruptly. Nothing has been reported in the government media. And the police come up with this ban. Can there be a link, or, you know, people are just stretching their imagination?
No, I think, you know, whenever you have a situation where we have a president who is 92 years old and obviously has not been in very good health in recent weeks, as evident when you see him, I think people are bound to speculate, especially with what has transpired. There might be a view that the ban is intended to calm people down, to remove the large numbers of people from the city center, just in case there is a problem with the president. But it may also be that the police simply don't have the necessary equipment to, you know, deal with demonstrations. You know, they've been using tear gas, they've been using this water and the water cannons, which I understand they get from foreign countries. They may have been running out of this, out of stock, and they are probably trying to use the two-week period to replenish stocks. So, yeah, there could be any number of reasons, but we can only speculate.
So the message from the police might be that, bear with us, we are waiting for the tear gas before you resume your demonstration.
And they might be trying to replenish their stocks, but... yeah, you know, they've probably been caught by surprise by the demonstrations that took place over the last few months. Yeah,
thank you so much. And I think we have our next guest, Gibbs, that is a human rights lawyer, Mr. Lizwe Jamela, operating from the southern region. Mr. Jamela, good evening.
Good evening, and thank you.
Yeah, thanks for joining us, Gibbs.
Mr. Jamela, you are right down there in Bulawayo, and Tell us, what are people saying about this ban, you know, in Harare?
The ban might be just be talking about Harare, but on the ground in the southern region, what I'm just saying is that we may as well also be talking about a ban, even if there's no formal ban, as it were, because we're actually also having the same problem where people do the necessary things in terms of the public order and security aid. They notify the police for intending to do maybe peaceful demonstrations and presenting petitions. We're talking about unarmed persons here who could be given a proper police escort, or who will be saying we can even provide marshals who will be taking care of the rights of other persons who are not the non-demonstrators. But I will just tell you that this week we've been running around with youths who had been arrested, actually having done all that process. So you can tell the attitude of the police that as far as they are concerned, demonstrations are illegal and they just don't want demonstrations. So you can take about a ban that is in Harare that has been publicized in terms of the legal provisions. But we also are operating on a memorandum of a ban that is not even communicated within the southern region as well.
But Mr. Jamela, it's unfortunate that we don't have anyone from the police, so I might as well get angry on their behalf. But they are saying some of the demonstrations have turned violent, and as a result, they have to clamp down. Otherwise, the country will be ungovernable.
Oh, thank you very much. I think that is just trying to cover someone's face. Let's face the truth here. Demonstrations that happen that have nothing to do with the ruling party, they tend to be violent. Those that are done in support of the ruling party, they never turn violent. Is there a coincidence there? We saw the UTs, so they call themselves the UTs of Zanu-PF demonstrating, and they don't turn violent. We see the million march men in Harare marching. Million people. I'm talking about million people is there if they want to call it. And we don't see it turning violent. So what is the ingredient for violence here? Is the ingredient for violence not supporting a government, or is the ingredient of violence the police simply throwing tear gas to peaceful demonstrators? Because we have to make a clear distinction here. Like, for instance, I'm giving you an issue here where we have youths in Bulawayo who simply come together and say, we just want to go and present a petition. They go to the police. Police, this is who we are. We want to do a demonstration from point A to point B. This is our map. We want to organize marshals who are going to be simply identified with their clothing, reflective vest, and everything. You can come in and also assist us. We have seen marches with police escorts. Why would they simply not offer a police escort? Instead, when you get to the place where the demonstration starts, you find police outnumbering the number of demonstrators. Then you ask yourself, what the hell is happening?
Thank you so much, gentlemen. For those of you who are just joining us, good evening. And this is Studio 7 Live Talk. And the good news is for our radio listeners, we are not breaking anymore after 30 minutes. It's 1 hour. Please stay tuned. Tine mtererelo wekutanga wagogo de Magadi.
Magadi, ndiwa Zulu.
Ndiwa Zulu. Zviri kufamba here kuJoni uku.
KuJoni kuri nani kwakadi uko kuku America uko.
Aiwa, ndezve mutowa kumwakaoma kumwe munyoro. Tipe pfungwa dzenyu tinzwe.
Zvinorwadza zvekuti kana vanhu vakati vadhumudzivonzi ngavanyarare. Kungofanana na baba unoti mwana akati baba ndoda banana. Kutaura kuti handidi vanhu vanotaurira zvemabhanana pano nekuti unenge usina mari yekutenga. Kana uri baba unotengera mwana bhanana 1 woti orait, svondorine munogona kutaurira zvemabhanana, svondorinemuzvitaurazvi kwete kuna mavitaura zvivanidzwa. Saka vasingafani kumisa mademonstrations yavanhu ava. Zvinoreva kuti kana vakamisa mademonstrations yavanhu, vanenge vangomisa anoitwa nevanhu kwezani PF ese aiitwa 1 asina violence. Saka zvinoreva kuti ivo vezandu vanova vachitanga violence pamani nemademonstrations anenge tichiita peacefully. Saka ngavaregere izvozvo, ngavasiye vanhu vademonstrations. Tobvapo toyaidi kune mapato anopikisana zvaanga abatana. Kana vamiswa kudaro, ngavarege kuchiramba vakamirira vakangotaura kuti takamirira kuti tivhurirwe. Ngavachiinda kana ndoona kuti kumiswa kwemademonstration hakusi kumiswa kwemisangano yavo. Ngavanogona kuchinda kumamisha vachinomobhilaiza vanhu kuti ike zvino tabatana. Saka tinofana kuti tibatane pamwe chete nemiri kumamisha tiunze Zimbabwe itsva, tiunze shanduko. Vachinda nekumamisha vapo voya futi kuno kudiaspora, kune vanhu vari kuno kudiaspora. Taida kuti maopposition parties iwo akabatana ngataurire nehurumende yedu nehurumende dziri kunze kuti isu tiri kuno vari kunze ngavatigadzirisirevo. Tine mapepa ari kuno isu, tine mapepa ari pamutemo. Isusu vane mapepa ari pamutemo ngativhoterevo kuno zviri pamutemo kuti tombovhota sezvatakaita kuna South Africa. Tinogona kuvhota tichingoshandisa tuvavhotera nekuita vanhu vari kuno kuSouth Africa veNC ava tichingovhota sezvo hapana chinogumirwa. Saka tinokumbira kuti ngatigadzirisirevo izvozvo zvaanenge vakavharirwa kudai. Tobvapo toya futi kudivi redu isu vanhu vari kunze, tingatora vese vari kunze vesiri muZimbabwe, kuAmerica ukoko, kuno kuSouth Africa, kuMalawi kupi nokupi, kwakazara maZimbabwe. Saka ende achiita tese maZimbabwens ngatibetserane nevari kumusha, kubatsirana kutaura nedziri imwe chete, nokuti murimi mumwe haakuriri simbe mbiri. Saka isu tose kana tikabatana kuti kana panouya mutungamiriri wenyika sezvakaita ikoko ari kuuya kusangana wesamiti dzinouyawo, ngavabatane vese muinde veipapo. Kana muchibata mapurakadhi ekuti enough is enough pasamiti ipapo, enough is enough.
Aiwa, tinotenda zvikuru vagogode.
Vakauyawo kuno toita zvimwe chete izvozvo tichibetsera nevari kumusha, nekuti vari kumusha kunorohwa, vanorohwa, isusu kunotogona kusarohwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru vagogode nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa,
Nemio, you heard there from Mr. Gogode in South Africa, who is saying that, you know, the opposition parties must unite, that they've been banned in the CBD, must not be a cause for serious concern, but they should go to raw areas. And is also urging Zimbabweans in the diaspora to protest each time Mr. Mugabe visits, say, New York this month, as is expected, and also South Africa. Yeah, Gibbs.
Yes, lo mnumzana ke uWillard Moyo okhona ngale ke eSlovela. Baba Moyo, ungawutshona njani?
Tshonile Dube, litshona njani lani baba?
Hayi, sitshone kahle. Ifoni yakho inandokubi lapha endlebeni, akuqhubeke sizwe baba.
Hayi, bakithi kulusizi ukuthi uhulumende kwezanu lo kathi sebehlutshwa yikuyini, sebesethusela abantu abababusayo, sebebesaba abantu, sokusezengazanti abantu laba kayisiba ababafake esikhundleni. Angithi bayabhosta bathi bona bawina Bora Mugedi ngo-2013. Nansi Bora Mugedi, abantu, the same people are saying, no, enough is enough. Allow them to practice their constitutional right to demonstrate peacefully. They send their police ukuthi bazodisrupt ama-gathering, ama-demonstrations, akokwa ngabantu, ama-innocent civilians. See, government, lana eyesaba abantu. Yiku bona lalapho umgabe zakhona iradio yafaka ama-sota thousands and thousands ehambe esetsha abantu ama-roadblock ngoba it fears his own people. So we have got a worst leader we have ever had in this planet Earth, owesaba abantu. Now usekomanda amapolisi ukuthi adisrupte, amise ukuthi singademonstrate. Kodwa mina abana ngabe ngiyathola ithuba lokuthi ngikhulume lo president wabantu Morgan Tsvangirai, ngithi mina let's demonstrate kunjalo bebhanile, sibone ukuthi bazasidukula basiqede yini sonke.
So ke kodwa ke nxa ukhangela ubona nzani ke kuyaphetha njani konke lokho?
Dube, ulimi lwesiNdebele luthi okungapheliyo kuyahlola. Uyindongo izalukhutha ugada kwelinye ilanga, kuzafika komlindi uyagcina ngesishona bathi thinobhururuka thinomara, kuzaphela. USmith said not in 1000 years but he went. Obani bani labo bani bani, kuzaphela. Abantu kabaqine bebambane. Ngikhuthaze labakuzani kona ababalengqondo ezisebenzayo ukuthi kabananzelele ukuthi isitimela sabo, isikepe sabo sesitshone emanzini, kabaphume bajoyinane lozulu abathi bona no, i-government siyehlulekile, Robert Mugabe must go. Umgabe ngahamba ilizwe leli lizahlala kuthi sithole imisebenzi, abantu bangabulawa indlala njengalokho esikubonayo.
Awuboni ke emoyo baba, sibongele kakhulu. Ungathi lokusasa siyasibonane ngeviki ezayo. So that was Mr. Willard Moyo, who is in Slovela. He was saying that what happened. He actually posed the question and said, "What happened to Paul Mgedi?" He says, "You know, when ZANU PF was actually campaigning, they were always saying Paul Mgedi, Paul Mgedi. But where is the ball now? You know." So then he went on to say that people should be allowed to protest because that's their right. And he says the president appears to be fearing his own people, which is very dangerous, according to him. But he says one day. And only one day,
the baboon will miss the branch.
So that's an African idiom that is, you know, very serious, you know.
Rigeti dzoke kwaburi Dr. Magaisa. Asika Dr. Magaisa, mapurisa arikutiwo vashandisa mutemo we Public Order and Security Act kubuda ne statutory instrument iyo kana kuti mutemo iwo.
Ndo kutaura kwavakuita ka sekureva kwandamboita kuyo. Zviri kuitwa nemapurisa emuZimbabwe hazvina kumbosiyana nezvaiitwa nemapurisa munguva yaSmith veBSAP vaya. Saka tiungoita kunge vanhu vari muudzvanyiriri nguva yaingoyana baba vedu nanasekuru vedu ndo zvakuitwa nevana vedu nevazukuru varipo. Mutemo uyu mutemo unodzvanyirira zvakanyanya. Unoita kuti kodzero dzevanhu dziri mubiro remutemo dzisakwanise kuti dzishandiswe zvakanaka nevana veZimbabwe. Saka iwo mutemo wacho pache zvawo weposa iwoyo unofanira kutobviswa. Asi hurumende yatora nguva yakareba kuti ichinje mitemo yakaita sana posa nendava yekuti of course posa inovabatsira ivo kuti idzvanyirire vanhu. Asi unofanira kutobva. Saka mapurisa order yaari kuti ashandisa iye mupurisa uyu ioda iri tobva mumutemo unofanira kunge usitoripo pabumbiro ratina reko zvinezvo.
Aiwa tinotenda manyatsojekesa. Gibbs,
unozadzokera une mumutereo. Ubaba Jamela becela kuti abe that for only 15 minutes.
Asking for 30 minutes.
Baba Jamela akuti sikubuzeke umbuzo wokugcina lapho kuti pho ke njengoba kulabantu abasebethe sebesiya emthethwandaba kuyaphumani khona ngale?
Ukuthi ngithi ngihle ngikhuluma ukuthi emthethwandaba kuzaphumana angikwanisi ukuthi ngingikutsho ngoba lokho sokuphezu kwamandla ami ngoba sesikhuluma ngabathathe izinkosi laba abathonisa amacala thina esikufisayo ukuthi naso kuhanje unkantolo bebone nabo ukuthi hhayi nxa sikhangela umthetho lowo weposa njengoba ubaba uMagaisa ichilo ukuthi umthetho lowo kawusenakawulandawo nxa sikhangelele isekelo sombuso esitsha esela 2013 umthetho lowo wephosa uzabona ukuthi wabekwa vele singakabi le-constitution ungakabi lelungelo lokuthi abantu betshengisele beyenza ama-petition i-right demonstrate and petition which ilungelo likhona kathesi u-section 59 ye-constitution yethu. So nxa ukhangele iphosa kathesi iphosa vele kayisenandawo ukuthi ikwana ngathi nxa sikhangela lengqubela phambili yendaba zamalungelo abantu kweze kweleZimbabwe.
Ye ngicela ukufaka ke briefly ngesikhiwa ke pho ngokusummarize khona kwathi ukhuluma.
Okay. What I'm trying to say is that what is going to happen at the court of law is something that I cannot predict. Neither can I preempt what could generally happen because that is a prerogative of the judiciary to pronounce on this piece of legislation. But from a legal point of view, an argument point of view, the issue is when you look at POSA, POSA is a piece of legislation that was last amended in 2007 when we did not have the 2013 constitution. Mm-hmm. The 2013 constitution came with a new dispensation when it comes to issues of fundamental rights in Zimbabwe. It actually guaranteed the freedom of demonstrating and petitioning. And the only qualification for that is where there is violence. When demonstrations are done in a violent manner. But now, to simply come up with an umbrella ban of demonstrations, what you are simply saying is any demonstration is a violent demonstration, which cannot be sustained. So, generally, I don't think the current POSA itself and the current stand that has been taken following 27 of the same act would actually would still have a place in a constitutional democracy when we look at our constitution, at our 2013 constitution. It's high time that piece of legislation repealed or amended to take away some of the acts that are so offending or to be repealed altogether, because I don't see its place in a democratic space in terms of human rights when we're looking ahead. Otherwise, we will be stuck in the past. We'll be stuck in the days of the Law and Order Maintenance Act, the Smith regime and everything and everything. We're actually going back in the past instead of going back ahead to be a constitutional democracy that respects and protects and fulfills people's fundamental rights.
Thank you very much, Mr. Jamela. Now you can go and have your dinner. Thank you so much, man.
You are welcome. Thank you.
Okay.
Yeah, before we go to our next two callers, let's go back to Dr. Magaisa. Dr. Magaisa, still on the line?
Yes.
Yes. Now, Doctor, you wanted to say something? You can go ahead.
Oh, no. That's fine. I thought you wanted me to add to what my brother had said.
You can go ahead.
No, I was just going to point out that, you know, there are a number of reasons why this order itself is unconstitutional. The first of it is that, you know, when the Constitution was being drafted, I was fortunate to be sitting at the table. So some of the things that are playing out that fascinate me, because we are coming across situations that some of us had in mind when we were talking about these clauses. So I remember we have clause section 134 of the Constitution, which says that a statutory instrument should not be used to limit or infringe on rights. In other words, kanamchingema kadira mpemone yamunoti statutory instrument aifanire kubvisa marights arimo kumbiro remtemo. And this is exactly what they have done with the SI 101A of 2016. So on that ground alone, that SI is unconstitutional. But like my brother has pointed out, there are also a number of other reasons. The violates the right to demonstrate peace. But I also wanted to add that there are more rights. The freedom of association, is no real to an kungana, and to associate, and to go further and above. So I find one of the for them to do here, you know, the Palm Sunday, Yamuno Fambaye, you know, to Banway, so Zone, which is engaging the Murko Associator, and the Murri Procession. That, I don't want to. Then a free speech demonstrator is considered free speech. You know, therefore, when you are banning people from demonstrating or from having processions, you are violating their right to free speech, you know, the freedom of expression. There is also, you know, the freedom of movement. In Zimbabwe, you know, the person has the right to move freely within Zimbabwe, include Central Harare. And by banning people, they are violating that right. But more importantly, we also have Section 67, which is very specific on political rights. And one of the rights, which I remember we put specifically to address this situation, says every person has a right to participate individually or collectively in gatherings or groups or in any other manner in peaceful activities to influence the policies of government or any other policy.
Mr. Dr. Magaisa? Hello, Dr. Magaisa?
Yes.
We seem to be having a bad connection. Maybe if you can move a bit.
Oh, okay.
Yeah.
Okay.
But meanwhile, yes. Let's just quickly take some callers. You heard there, Dr. Magaisa.
Sure.
He is one of the people who drafted
The Constitution,
2013 Constitution. Mm-hmm. Just as some did in the U.S. 1787, James Madison and others in Philadelphia. That's why we invited him, so that he can help us, interpreting that constitution, which seemed to be causing a lot of confusion. Regatendo na mkoma Gilbert pa South Africa. Magadi mkoma Gilbert.
Ofara mkoma Magadi.
Aywa, tiripo. Tipeo mfungwa zenye mkoma Gilbert.
Mzimbabwe, chonisha misa kuti ivo vano tuani samtema mgabe wakati vano wantajira shakanaka kano nasunga yati mirishonga vano wantajira shakanaka wakuna muna nora mbigo but nasa wana wakuta rizira ivo ndo warizira mtema warukisa mtema wachiputa atizu wakuti zinorewa kutu kudini wakati vano wantajira shakanaka wakasinga rowi kada ywa mgabe wachona ndo tuvano wavo kada tamini whatever wakula utiimu kada whatever vanhu vavo vakudzoka vakurova vanhu vanotadza mune zvakanaka vati vadzoka vati aiwa hazvizvo zvandakata ndakati vanhu imini kana vanhu vachitadza mune zvakanaka vachifamba mune zvakanaka ngavadi regai vakadaro panguwa esimiti yanga yaka yanga na kauti nguwa esimiti angari murungu angara genesu wano watema manje za nasi vanu watema genesu wano watema ati zukuti zinorewe chimu Zimbabwe mkwana wano